Zvimweni zvamadzimai anoita madekonde inyaya yeviolence. Vanosangana neviolence mubasa ravanoshanda irori ravanenge vachiita, kunyanya kubva kumaclients avo atimozoti pavanosangana nevanosangana nevanhurume. Saka vanosangana vamwe vanhurume vanovarova kana vanovaabhuza sexually, physically or emotionally. Ndizvo zvinhu zvakanyanya zvinoitwa izvozvo, izvozvo zvavanosangana nazvo mubasa ravo. Neimwe irisk futi iripo panyaya yeHIV, there is very high risk of HIV transmission from them or from both sides maclients avo, because vanosangana neye mutsamwa mubari manoramba kushandisa protection pavanenge vachisangana navo pabonde. Ndizvo zvimwe zvinhu zvavanosangana navo. Isutiwo muprogiramu yedu takaona kuti HIV prevalence yacho yakakura chaizvo tichikombeya neve mugeneral population. So HIV yavo is about 50% and above among my sisters atakaona isu kumakliniki.
Pari zvino muri kushanda nemadzimai vanorarama nebonde vakawanda sei uyezve munzvimbo dzipi munyika?
Tinoshanda munzvimbo 36 muZimbabwe, asi tinongashanda nemakliniki anovhurwa everyday. Anenge atoti ati ma-static clinics, aya makliniki anovhurwa everyday. Most anonzi mamobile outreach anenge achienda out. Saka makliniki edu mahombe ari kuHarare, Mutare, Bulawayo, Masvingo, Gweru, Victoria Falls neKaroi. Kuita tine nzvimbo dzakatenderedza macapital cities atataura iwayo anenge achiita maoutreach. Saka they go kumamobile outreach achidzoka panzvimbo dzandataura idzi. Nzvimbo dzakafanaunharaunda dzemaareas surrounding those places.
Muri kuona zviri nyore here kuti muwanikwe imi muchipa madzimai aya vanorarama nebonde rudzidzo rwekuti zvakakosha sei kuti vazvidzivirire kune zvirwere zvakadai seHIV AIDS kana kutapurirawo vamwe vavanenge vachishanda navo?
Hongu, isusu zvakatiitira nyore patakatanga programu, nekuti zvatakaita nezvekuti takaidentify mumacommunities matinoshanda madzimai anorarama nebonde ndovatoshanda navo isusu. Saka isusu pachizvedu esi programers togona kunga tisingazivi kwavanowanika, uye tikakwanisa kupinda mune dzimwe nzvimbo dzinowanikwa madzimai wayo. Saka anonzi maPA educators ndovatinoshanda navo, ndovanokwanisa kukurukura nezvazvo vachimobhiliza mavasikana avo kuti vauye kumakliniki kuzorapwa, uyezve kuti vaatende mahealth education discussions atinoita navo mumacommunities.
Tinoonawo vamwe vari kuita basa irori vari kuchema maivo vachiti havasi kuwana mubhadharo wavo zvakatsarukana, uyezve pari zvino vamwe vaakutoti ivo vaakutoda kuwanikwa vachishandisa ivo zvivhitivhiti zvakadai izvo semaselfoni nezvimwe zvakadaro sana iko cash nana telecash kuti vawanikwe vachibhadharwa. Muri kumbonzwa here vachitaura zvakadai?
Iyo ndatonzwa kuti vanova wanoina sanambosangana hangu nenyaya yacho nezvizvo zviri kuitika, but senyaya yekuti tekinoloji yavo advanced tingazivawo here mashandiro anoita munhu anokuitawo zvinoenderana naye kwenguva iyoyo, but because isusu mashandiro atinoita tinongoshanda panyaya dzezveutano.